Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasurose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda pese pese, and masets eradio mishini yacho kana karadio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera radio yako pai pafoni pako. Saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingamupinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki veZANU-PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day, nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu, redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vomuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio ingakundwa nokuti kuona vanhu vano maTV, maDSTV, vane maInternet. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yose, radio handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau, Dr. Wellington Kadzikwa, vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda pese pese, and masets eradio mishini yacho kana karadio kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera radio yako pai pafoni pako. Saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation, zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku, vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo, vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimboi paimenzaniso wecyclone Idai yakaitika kuChimanimani, kwakamhanyirwa ikoko, vatapwe nhau vakaenda. Mashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri havana kuzogarako, asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani, nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mafashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru runo pikisa munyikare MDC valo kutambori nyoka. Vaudza Studio 7 kuti nepfenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzakarere rimwe. Vati chinodiwa inepfenyuro dzinoburisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera.
Saka nhasi tikangoti World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tiri kukundwa nenyika dzakafanana namaLaos nema radio stations akawanda chaizvo. Asi isusu kwane makore 40 years taita independence taita kuzvitonga kuzere. Tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANU-PF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati njike yeZimbabwe. Asi ana Studio 7 atotepenyera vari kuAmerica. Panzvimbo yekuti vatepenyera vari muno muZimbabwe kupa mwana weZimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana siyana. Zvototinzwisa tsitsi kuti mwana weZimbabwe anotepenyura ari kuAmerica asi achitaura nyaya dzemuno muZimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vati kushayikwa kwenepenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nepenyuro dzakaita seStudio 7 idzo vanoti dzabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvinosuisa kuti hurumende inoramba yakasunga masai isai nekuti inoona sekuti radio inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti radio inokwanisa kushandiswa for development, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti radio inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolize radio nekuti vanhu vanoti pachirungu radio is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako chete kana ichitaurwa nechinyanja, ichitaurwa neshona, ichitaurwa nendevele kungonzwa. Saka munhu wese neredio anokwanisa kubva.
Vamasuku vati nepfenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enepfenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa marezinisi kunepfenyuro dzematunhu.
Vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove. Bhodhi rikango approve call out yacho nemanhinga acho zvatopera. Muchato kuti ngatasa munyuzive muno here vaudo license total license. Saka hapasina drag zvokunzi zviya zviyaka. Isusu vamwe tinoita zvatinoreva, tinoreva zvatinoita.
Asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga. Munyika mune nepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani hurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZim Papers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU-PF. Nyika dzakaita seZambia dzine nepfenyuro dzinodarika 140 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika, vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru uko nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zuva iri racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko, vamiririri vehurumende, vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, amai Vivian Marara Zhangazha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi nhepfenyuro dzematunhu, havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya.
Tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuapplya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei. Pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwe dollars inokwana kuva iyo 500 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Kana munhu azopiwa rezinesi anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika 17,000 Zimbabwe dollars inokwana kuva 1,000 US dollars kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo, uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuikonomi kwedu uye kuti vanhu vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, Sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi ekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura, vakati bazi ravo ramushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari mune imwe currency. I am mune imwe currency. Ndakaona yaikugunununa vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekumaTV. NdekumaTV handiti. Yanga iripo before taitai. Yanga iri 19,000 US. Chita isho muzachomona. Kuti yaitova pe yanga yakawandisa. Dani ripo yeshina yeshi. Saka tukuti hapana chatakanomboita. Chatakangoita ndezvongoti takapindura mari yeshi tushandisa. Kuba tangoisa interbank yanga iripo pamusoro tikati aiwa katishandisa ina iyoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudi. Saka aiwa hatsimari dzakawandisa.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University, vaPeter Mugari, vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro, vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. Vamugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi nhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Boka revechidiki rezano PF rinoti harinei neurongwa hwevaimbo vevatungamiri veboka iri vaGodfrey Tsenengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaTsenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vana muzvinabhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatore venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai Chirau, vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika, havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapata akasiyana-siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. VaChirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa rekurwisa uori munyika, ivo sevechidiki vezanu PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda, vachiti vatsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZanu PF Youth League tine zvatinotevera, tine onga watinotevera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira, isu isitogadzira zvedu seZanu PF. Tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai, mutauri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa, vaStephen Chuma, vaudza Studio 7 kuti havana ine gungano ravatsenenga muiri, vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uhori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenengamu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uhori. Isu tinoona riri dambe nekuti vatsenengamu vari kutaridza pachena kuti zvavari kutaura ndezvemugotsi matsuru.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamu vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU-PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari mune zvematongerwo enyika ndivo vari kutadzisa kuti uori hupere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF Youth League, Muzvare Yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye zvekare tataura nyaya yekuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende yakanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vatichakurudzira kuti vaende kunoregister kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU-PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira Malawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbo vemeya weNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zveChina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kweupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU-PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwewo ndivo vanoti Mashoko avachina masa ariko kurudzira vanenge vaine umbo wekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina umbowo. Vachina masa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. Vakatiwo upfumi hwenyika hunofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachina masa.
Zvokwadi vachina masa kuda kukwegura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba, nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota umbavha ndovavoti kwainyararai nekuti mbavha dzinozotiza. Mbavha kangadziripotwe dzitize kana kuti dzibahwe dzisati dzatizwa ndoka mutemo wenyika. Ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane list yenaming and shaming, vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu, mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakafira mudumbu, hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa, ivo voti kwainyararai. Makambozivawo kupi izvozvo?
Vachuma, munoti nenyaya iri mudariro iyi?
Mukoma wangu vaMapfume ndotaira kuti igweta vakatatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvobatwa sei, zvinofamba sei. Vachina mata pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka achitaura mazita evanhu, angachitaurazve kuti isusu tinoziva even vaMapfume vanoziva kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekoranidzi, kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa, munhu echibahwa achisungwa kana nemhosva mumadare uko echibvapiwa sentensi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navachinamasi ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right, chienda kakuzaki, chienda kakumapurisa, chienda kakuNational Prosecuting Authority neumbo wacho. Ndozvandachitaura nestatement yavachinamasa dzedza.
VaMafume, munoti?
Zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvari zvichitaurwa navachina masa. Kuba kuba kana tikambibwa senyika, kutambura kuri kuita kunyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona? Kushayiwa raramo kuno munyika hamusi kumuona? Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba. Iko zvino Sakunda iri kuramba kuinda kuparlamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ivheni wadyajena weZANU-PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kubvi vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota iko zvino Attorney General chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption, nekuti kumapurisa kune vari korapti, kumakosi kune vari korapti, kumaloya kune vari korapti, kumapepa kune vari korapti, kuzani kune vari korapti, kune huori kwese uko.
VaChuma, muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kunana Zaki nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwacho, vaMafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute. Chero uchida usingadi even uchizeva for sure kuti munhu uya akaurayiwa kana kuti akaba uyu, but kana usina umbo hwacho tete munhu uya anobuda scot free kwoita kunge takuita catch and release. But yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho, saka tovabata sei? Then apa takutanga kushungurudzana manje. And ndozvandataura kuti kune hatred ka kungovengana chete kungoona munhu yaoti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine sindrome iyoyo, akabudirira zvikwambo ichi akazvana sei izvozvi
titi anona tine majerasi natural so tikuti let's avoid such things because munhu kana ane mari yake echitsenzi yake mumukamudaro anogumisira abuda outside the country like what Stry Matua did. Stry Matua achagara munhu arugara kuna America South Africa because he was hounded out by some jealous people vanga vachivabhinira kuti munhu mutema anobva muno muZimbabwe anogona kuita company inogona kukura kunge Econet Limited kaandiika saka ndozva vachitaura paseminar chisaite targeti chakashoma zvati ume munhu kana ane mari yake enda ane runyararo hade zvepolitics hade zvaiita zvebhizinesi yake anogumisira kuti ndakandipota haku ndinoita bhizinesi right now Stry Matua is investing in other countries that money that he could have invested muno.
Avanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kumunyoranwa nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Murairidzi mutsva wechikwata chemaWarriors Zdravo Lugorusic ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa kuvateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusic achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza maHoria. Asi Lugorusic haana kuvimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone semutumwa waMwari asi kuti achaita basa rake nepese paanogona. Ini handisi mutumwa waMwari auya kuzoshandura nhabvu yemuZimbabwe nekuita mashiripiti asi tese tikabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti Lugorusic anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa maWarriors kumafainari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika Lugorusic akabvuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe but my figures acho is private between him and Zif. Hatikukwanisa kuya Zifa wacho.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Leopold Munende anoti kunyange hazvo nhoroondo yaLugorusic isina kusimba akakwanisa kuendesa maWarriors kuAFCON veruzhinji vangafare.
Chitarisiro chedu ndechekuti akakwanisa kuunganidza maplayers edu vana Kama vezana Musona nana Kadeori nana Kamba vati vakusimukira tokwanisawo kuti at least tikangokwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON regular tichiramba tichingoenda torwisawo kuenda kuWorld Cup tingafara.
Kunze kweSudan Lugorusic akarairidza chikwata cheGo Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asi ruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya apo maWarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na 30 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki veZANU PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuunikai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 Nhlolanja 2020 nguFraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Let's not forget our ubuntu, unu wedu, zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Uzulu weZimbabwe umanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. Umanyano wenkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano ukubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula eBinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wemisakazo yama wireless ele World Radio Day. Umphathi ntambo obona ngezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa ukhokele umkhosi owenzelwe edolobheni leGweru enkabazwe lapho akhulume kabanzi ngomsebenzi wemisakazo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zilalela indaba kumawayilesi loba nje kungayisibo bonke abalalela imisakazo yaphakathi kwelizwe ngoba ingekho ezimeleyo kumbe iyingcosana eyazabelo eyama-community radio station eyaphiwa imvumo yokusakaza. Abantu sebevame ukulalela indaba enkundleni ezichiyeneyo zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye kubomakhale khukhwini. Umqondisi weAmakhosikazi Women's Radio kobulawayo unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ukhuluma kabanzi ngelanga lezemisakazo ezweni.
Thina njengamakhosikazi media namhlanje sihlanganela lomhlaba wonke ekunazeleleni ilanga lokusakaza emagagasini eradio. Sinazelela ukuthi khona amagagasi lawa anika abantu abaningi ithuba lokuthi labo bazwakale. Lelilanga lihle kakhulu, siyabonga amathuba asephiwe omama esibazwayo emsakazweni esibabonayo nje. Sokusitshengisa ukuthi khona amaradio aseyindlela yabomama abaningi ukuba bazithuthukise. Kodwa njalo silithatha njengelanga lokuqhubeka sikhankasa ukuthi khona eZimbabwe sicela ama-community radio ngoba yiwo abalulekileyo ekuthuthukiseni omama. Akulamali abazabe bezikhupha, kodwa i-community radio yabe ikhangele ngendaba eziphathelane labo directly ngezigaba ngezigaba.
Umqondisi womsakazi weGechenge ePlumtree umnumzana Thomas Thole uthi lokhe belinde ukuthola isichenxe sokusakaza ethi kubuyisela emuva inhlelo zentuthuko.
Lokhu kwenza kube nzima ukuxhumana kwabantu uma sesikhangele ngapha kunhlelo zentuthuko ngenxa yokuthi uzananzelela ukuthi ezabelweni zakithi silabantu abangaphandle kwelizwe, abanye baseSouth Africa, eBotswana, eEurope, eAmerica. Abantu bonke laba baphathekile enhlelweni zentuthuko. Uma singaba lomsakazo kungaba lula ukuthi bexhumane njalo bephane amasu okuthuthukisa izabelo zakithi.
Umsakazi weZimbabwe umnumzana Mkhululi Ncube uthi ulusizi ngoba iningi labantu ezweni lokhe bengenelisi ukulalela imisakazo kuzabelo zabo lona ilizwe selileminyaka engamachumi amane yathola uzibuse.
Uhluphe saselalo ikakhulu lapha eZimbabwe nxa siqathanisa namazwe angamakhelwane yikuthi imisakazo yethu ayikafinyeleli igcwale indawo zonke zelizwe. Ngizakunika isibonelo sendaweni njengasePlumtree nje sokufika iminyaka engu-40 ilizwe lathola uzibuse balokhu belalela imisakazo yakole Botswana.
Umsakazi weSkies Metro FM uNkosazana Patience Phiri uthi ukuqakatheka kwezemisakazo ngeke kwaphela.
Ukucakatheka kweradio akusoke kwafa kwaphela ngoba iradio uyakwazi iyafika kwezinye indawo lapha le TV ezingafiki khona, lapha ama newspaper angafiki khona. Iradio icakathekile kusiya ngokuya mina ngesifiso sami ngabe kuthiwa izakhamizi siba lama radios abo ukuze indaba zabo ulimi lwabo bekuzwe kuhlale kukhona ukuze kungapheli ngoba phela nxa ungadulaleli iradio uzwe kuthiwa esigabeni sakenye kulento enje 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 usukumela phezulu masinya ukuthi uncedise kumbe uncedakale. Kathe sisikhangela indaba le esebhinga bele radio engeyabo bebebezabe bezwile kumbe umbiko wokuthi kulezulu elibuyayo behambe bephepha lapha kumbe lalaphana.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa ilanga lemisakazo enkabazwe, umphathi ntambo wezokukhutshwa kwemibiko ezweni uNkosikazi Monica Mutswanga uchaze ukuba imisakazo iqhakathekile ezweni lekuletheni intuthuko. Ngakho ke baphakathi kokuzama ukuba ezemisakazo ezweni zihambelane lezimiso zomhlaba loba nje kumele kwenziwe ngobuciko obukhulu.
Let's not forget our ubuntu, unuwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Kuqakathekile ukuthi singalahli ubuntu bethu. Kuqakathekile njalo ukuthi ukuchiyana kwethu ngemibono kungawoni isiko lethu njengabantu abalembali yabo.
Usuku olwe World Radio Day linanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 13 Nhlolanja minyaka yonke ngemva kokubekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eUnited Nations Education, Scientific and Cultural Organization, iUNESCO. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwi athi Radio Diversity and Development. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umsakazo weradio ubikwa lokhe uthenjwa ngabanengi ekutholeni masinya indaba eZimbabwe lanxa sokulendlela eziningi zokuxhumana phakathi kukaZulu. Iningi lazo zingezebulenjini. Iningi likhala ngokuthi uhulumende lokhe engafuni ukuthi kulula amagagasi ukuze aphe amalayisensi imisakazo ezimele yodwa ikakhulu eyezigaba ama-community radio stations. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Selokhu lathola uzibuse ilizwe leZimbabwe kalinayo imisakazo yezigaba ama-community radio stations aseyaphiwa imvumo lo amalayisensi okusakaza nxa yemithetho ekhona encindezela labo abafuna ukuqala imisakazo bezimele bodwa. Umsakazo oludumo wasebenza iZBC lomsakazo ozimele iRadio VOP umnumzana John Masuku uthi uhulumende usebenzisa imisakazo ukutshengisa amandla akhe.
Uhulumende kazimiselanga ukuthi ezwe amazwi achiyeneyo avela ebantwini abachiyeneyo. Uyabe funa ukuthi yena abe nguye obatshela lokho afuna ukuthi bakwazi kuphela. Kodwa-ke hatshi ayisinjonge yemisakazo. Injonge yemisakazo ngeyokuthi abantu bakhulume bekhululekile besitsho lokho abangabe bekukholisa lalokho abangakuthandiyo abangakukholisiyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Hatshi ukuthi sizibone njengabantu abenza izinto ezinhle thina singenza izinto ezinhle njalo singafuni ukuthi kuzwakale ukuthi kumbe kwazakale ukuthi ngasenza izinto ezinhle.
Umnumzana Fosa Dongo sokhokela inhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists uthi uhulumende kumele anakekele imisakazo ngoba ifinyelela abaningi kuleli.
Iradio umsakazo iqakathekile ngoba yiyo esetshenziswa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika. Ungananzelela umsakazo weradio ulula ngoba kumbe iphephandaba kumbe oWhatsApp benu labo elibasebenzisayo. Ungayiphanyeka sibile esihlahleni laphana. Uziqhubela umsebenzi wakho, uzitshayela ugatshopo wakho mbe uhlakula. Ngakho-ke lokhu isaqakathekile kakhulu.
Omele inhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja uthi bayathokoza ukuthi uhulumende usalungisela ukuvumela izigaba ukuba zibe le msakazo, esithi bakhala ngemali eningi efunakalayo.
Sithakazelela okwenzwa nguhulumende ukuthi useyenza ama-steps okuthi ama-community radios ebe khona. Singakhangela since July oka-2019 sokube le Broadcasting Authority of Zimbabwe esikhona, and u-permanent secretary o-Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, u-Mr. Nick Mangwana, sewakhuluma ukuthi uhulumende ulama licenses angu-40 azahamba kuma-community radios, but ku-2020 bazabe bekhangele 10 ama-communities ukuthi bebanike ama-licenses. And nge-Friday last week seba publisha ama regulations azayenza ukuthi abantu abafuna ukuba la community radios bebe kwazi ukuthi banga apply njani loku define ama terms ahambelana lokuthi i community ngokwayo kuyini and i community radio ngokwayo kuyini. Njengendaba yama license fees abaseyifakile ukuthi ama community radios mele bebhadale application fee e 8500.
Unobhala ukugatsha lobona ngokukhishwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende uzimisele ukupha imvume yokusakaza emuntwini wonke oseZimbabwe ngoba kulelungelo lakhe.
Urongwa hukupa malaisense wawa pachiro cha pamusoro. Tatova pedo pedo izvozvi. Panga pane dambudziko remutemo.
Uhlelo lokupiwa kwamalaisense solokusivanga saphezulu. Bekulodubo lwemithetho. Umthetho esasilawo wawunga 2001. Bekumele senze imithetho. Sesenzile umthetho uphume ngolesihlanu olwedluleyo.
Kodwa umsekeli wesikhume se-MDC umnumzana Luke Tambo Nyoka uthi uhulumende we-ZANU-PF kasoze alethe inguquko elizweni.
We are celebrating World Radio Day amidst the very sad and debilitating circumstances where we are only hearing from the same voice.
Sithakazelela ilanga leli phakathi kokudana okukhulu. Sizwa ilizwi linye. EZimbabwe akulalanga le-radio. Lilanga lemisakazo yeZANU-PF. Bakhuluma ngeZANU-PF lomnangako. Imisakazo yethu ikhuluma ngeZANU-PF. Akusoze kube lenguquko. Amalayisensi amaningi aphiwa abantu beZANU-PF.
Ngomnyaka ka-2001 uhulumende wethula umthetho owe Broadcasting Services Act owakhokhelela ekubunjweni kohlangothi olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ, eyiyo elawula ukusebenza kwemisakazo njalo okumele iphe imvume yokusungula kwemisakazo ezimeleyo yezigaba. Inhlanganiso ezifana labo Media Institute of Southern Africa, MISA, labo Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, sezile minyaka zizama ngazo zonke indlela ukuncenga uhulumende ukuba athulule amagagazi zisebenza isisekelo sombuso welizwe, kodwa lokhu kuyisindaba phendule. Lokhu yikho okwenza imisakazo efana labo Studio 7, Shortwave Radio Africa, Radio VAP leminye basungile inhlelo zokusakaza bephandle kwelizwe ukuze uzulu athole imbiko eqotho ngokwenzakalayo elizweni angeke ayithole emsakazweni kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano okubulawayo labe bulawayo Churches Forum kusasa okudingela abantu abadelizelwe izindlu lizulu lesikhukhula, impahla kanye lokudla. Kune izulu lesikhukhula kwezinye izigaba zebhinga ikakhulu ensungwale. Lakhukhula izindlu, amabholoho lemigwaqo njalo iningi liphephe ngokukhwela ezihlahleni. Umfundisi uSenisibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ochasisela uSithandekile Mhlanga oweStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Thina bese sisebenza ukuqoqa amabandla ukuthi sibetheni konke silakho, sibuthanise konke esingakwanisa ukukubuthanisa ukuze kuhanjiswe ezigaba. Njalo besicabanga ukuthi into ebesingayenza iqhubekela phambili, sitshengisa abantu umonakalo owenzakalayo phandle. Sinabanye abafundisi abahlala khona ngale, ibade sibacela ukuthi bebe lokhu besithumela ukuthi kuhamba njani, ukwenzela ukuthi uZimbabwe wonke lamabandla wonke abekwazi ukuthi kulo divorce olukhona. Sile nhlanganiso evele ikhona ngapha koBulawayo ehlanganisa amabandla wonke, yiyo esifuna ukusebenza nayo ukwenzela ukuthi sibone ukuthi singenza njani kuze kube lomonakalo etsholotsho. Sasebenza sonke, sathumeza ukudla, kwaba lomonakalo etshimanimani, sasebenza njalo kwathunyezwa. Nakathesi lapho edinga beso sihlanganisa amakhanda ethu sifuna ukuthi kuthunyezwe ukudla. Njalo lokuthi singasalini ezandleni zethu, kodwa kube yinto eyenziwa ngesikhanyi phandle, ngoba siyakwazi ukuthi abantu laba baphandle badidikelwe yizo labantwana abancane kulabo mama. Ngakho into esidinga ukuthi abantu basebenze ngesikhanyi phandle, kusetshenzwe mashinya ukwenzela ukuthi izimpilo zabantu zihlala. Kulamabandla ehlukeneyo aqoqa ukudla, so sibona ukuthi kungcono ukuthi siletheni wonke umuntu sikwenzeni kuyibe yinto eyini.
Kahle kahle kuyini elikuqoqayo ukuthi kuyencedisa abantu?
Sikhangelele ukuthi kube lengubo, sikhangelele ukuthi kube lezigqoko. Njalo siyakwazi ukuthi omama ngalesi sikhathi bayangena phakathi kwesikhathi esinzima, ngakho sikhangelele ukuthi kube lenzi zezinto ezingakhangela ukusiza omama. Njalo sikhangelele ukuthi abantwana abancane kudinga impuphu lama-porridge anganikwa abantwana abancane, abantwana abezimoto ezesidikelwe imizi yabo, bathathele isifuyo, bathathele ukudla kwabo ngamanzi. Njalo besicabanga ukuthi nxa kungayenzakala, nxa kunamabandla alamathende ezinye izinto esingazithwala sizihambise khona ngayo, kungabe kungaba into engasiza abantu. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende lawo besengenele ngamsebenzi. Into esinyanzeleleyo ukuthi njalo esivumayo ukuthi linto ifuna ukuthi abantu basebenze ngokukhanyisa, ngenxa yokuthi abantu abakhona ngani abaningi abanakuthi abanalutho.
Lo-ke ngumfundisi uSenisibanda, umkhokeli womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumagagasi awe 909 a.m. laku-shortwave 12080 laku-15775 kilohertz ku-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama, sihlaziya unanzwa kwelanga lokuqhathekisa ezemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. UZulu weMalawi lamhlanje ungene ezitaladini etshengisela ifuna wonke amalunga ekomishini elawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi wonke achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle lolu khetho. Amalunga ekhansili yezomvikela enhlanganisweni yamanyamana wamazwe omhlaba eye-United Nations Security Council asevote esekela isinqumo sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukulwisana komdeni kwele-Libya. Kuthi-ke umgcinisihlalo webandla lama-Democrats esigabeni se-Iowa khonapha eMelika, uTroy Price, usechile leso sikhundla ngemva kokuphazanyiswa komsebenzi wokuvota kuma-primary elections. Kudingwa ozamela ancintise emelelelo bandla ekhethweni lokudinga umongameli lwalo nyaka. Uhulumende uthi amakopono okuthenga impopo azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Lokhu kulandela ukusilela kwempopo elizweni jikelele obesokusenza ukubana itholakale kalula emkambo wensitha. Ngomvulo uhulumende ukweze intengo yempopo ngemva kokuhlaba umkhosi olwenziwe ngabasachulayo besithi nxa beyithengisa ngamadola angamashumi amahlanu $50 isindo seshumi lamakilograms abatholi inzuzo. Ngambe uhlelo lokuthengisa ngamakoponi lolu luzaphathisa na ekusileleni kwempuphu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwena endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqakathekileyo ukuthi nxa uhulumende ebone into wayifaka singasukiseki ngayo, silokunye okungcono esibona nto kungasebenza asikufake impela etafuleni ukwenze lona kulungiswe kuhambe. Njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyachiyana sigaba ngesigaba. Awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho okwenziwa lapha koBulawayo kumbe okuzenziwa eCholocho kumbe okuzenziwa koMrambinda. Mina lokhu ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo. Ngathi hayi, koBulawayo lapha mina mbona ngathi impuphu le ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini. Asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedorobheni zana ngoba yizo ezigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emsikeni omnyama lwaba ukuthi i-black market. Azihambiseni impuphu lezi emalokishini lapho esihlala khona ezitolo zethu lapho esithenga khona. Lapho engikwazi konona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona ephelandaba kumbe eminyela. Nxa uthuma sebonakale ukuthi ufuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawu kanti uthuma suzamani. Kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yakhe vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpuphu ahambe endlini. So kusiba ngcono yiubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminister wethu lapho koBulawayo uhulumende Bulawayo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo. So hanta wenti akusho ukuthi nxa uhulumende ngatiseleze amakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona antaona vele sokucast in stone. No, umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane. So kuyaqondiswana kuhle kufaka imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo.
Ye, nantu daba bamangweni.
Aphela nguziba uthi mazeliyalo ukuthi ikhuphoni kayisebenzi. Khona nje ulendlela zokukhuluma ngakho kodwa ukukhona madoda ukuthi izanu PF le ebusayele sebephelelwe imizamo. Into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian, ngama-communist kudala ngama-1930-something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu, kalilimi mumbu. Umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo. Uhulumende kwezanu PF uzama ukubambabamba zonke izindawo, kabayekele lokhu ukuba belokhu becontrola izinto senza ama-subsidy, kabavula ukufika abantu nganxa ngifuna ukuyathenga umumbu, ngiyahamba ngiyethenga umumbu eBotswana kumbe eZambia kumbe impuphu ngibe layo. Lokhu uba belokhu becontrola izinto, ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama, akuthithi lutho. Kakungena engqondweni yabantu bezanu PF ukuthi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi kuthi akulethi kudla. Ikhuphoni vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu, liyathatha nje umuntu ayelithengisela omunye umuntu. Hathi sokuthengisela ukuthi abantu bezanu sebephelelwe imizamo lapho madoda.
Baba Chuma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hayi abantu bezanu sebephelelwe imboni.
Usela wenkosi yabona ucunule yabona izanu iyayizonda kakhulu hambi aba then kuhle ngoba kwesikhathi bayazinoleja bethi hayi izanu yefenze lokho kwesikhathi bethi hayi uhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi uhulumende uzimele yedwa nxa kukuhle bethi hayi yenze lokho anyway yike ngithile kona ngathi hayi asikuthi ngileta yikuphelelwa ngikubonisana ngoba ntoyabona abanye abantu abafisa imbono naleyo ngamasivu seven sabanjengami layo usitela wesikhathi asikwazi nokuthi basupportane bekonaphana phakathi nokuthi wena wayi befake kona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwenda lisebenzele lisinhle ukuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavinta kuyasebenza kusebenze ukuhle kunjiyano ngeprice ukusubsidiza babasiyela vele kuyafunakala. Uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi ikhona ukuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidize la abantu bakhe ngoba vele abantu usebenza ngemali vele ebantwini yona lalo ngama taxes uhulumeni olalelayo kakhulu angaze mbona uhulumeni olalelayo ngelo njengo president wethu umdala wami yalalela lo kwaqhubeka ngikhuluma sokusasa uyabe lapha ezolalela abantu balapha emathebeleleni into engayenzakala ukudala sesizo baba wathiya bamgalo wangathanda ukubuya kakhulu lapha kobulawayo but lo wethu lo hawu hlale sifikile njalo nje lapha kobulawayo azalale le sedawu sethukazi isedawu siyalala uyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangabe emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakukhulumenda abathethe akunani le card yephatha kunani lani kunani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa kungephumula ingafikela ephumula east kocover siyibonde nathi imbuka ibuyile aso sivume njengesihlalo nje ephumula east ukuthi sibone amanye amarolesi siye emuva sithatha esihamba but nxa isetown lapha basikela banobona amarolesi sithatha futhi eseyikhipha kwi-back door ngale ungababuza ukuthi hayi thihambisa kwenye ishop ethu ethize esemgamini sihambisa kwenye ishop ethu esemagwegwe uyaphelela phela lawo iphawu but nxa isifike emagwegwe sesithi hayi hayi phela imbubula esifike kithi emagwegwe nelithenge yithi abahlali balapha emagwegwe and mna that's another way ekubamba i-corruption nokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singaphe kuhlale ngokuzonda ngesizonda izantu so much vele konke ekwenzayo vele awusabona into enhle ngayo akula asifiki indawo sinyekwenjalo
ungasigqibela mnumzana ngwenya
ye mina ngithi mina ngilokhu engichasisa ukuthi impuphu yayikhona iZANU-PF uhulumende weZANU-PF engakakhulumi ngokusubsidiza bakhungukuthi nje besithi subsidiza yahle yanyambalala ukuthi ukuthi kuyahambelana la mapholisi akhona athi umfika kavuleke abantu bathenge umumba lapha abazuya khona balungisa impuphu yabo bathenge impuphu laba abafuna khona abantu nxa becomputha intengo yehla.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma bexoxa lapho lo Chris Gande owe Studio 7.
Chilane mina
Chilane mina
Chilane mina Umtshele wabafana benda umtshela
bazakona yena manje sikwela
abanye
abanye bazakuhambuze jamini chabo bo asekona manje sikwela
abanye
abanye bazakuhambuze
jamini
chabo bo asekona manje sikwela
jirani mina
jirani
mina
Abanye bathi sekuwambuze lemini
hayi wena
chabo
yeyiwe
akukho namanje jiwela
yeyi wena wenkomoskaleswe komoskaleswe
wenkomoskaleswe 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 wenkomoskaleswe
Amaphimbo amnandi ngempela asekhona amachichi iso isihloko sengoma leyi siphiwa iliqembo lembube iLet Speed Black Mambazo walikhokhela ngempela leli qembu okwamashabalala sithi kalale ngokuthula. Singakagqibiki uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje kuZulu weZimbabwe umanyela lamanye amazwi womhlaba ikunanzeni ilanga lokuqakathakisa umsebenzi wemisakazo ele World Radio Day. umanyano wezinkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuqoqe umhlangano wokubonisana indlela zokudingela abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kwezinye indawo zeBhinga. Uhulumende uthi amakopo nokuthenga impupho azaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi lingayikhatshana, iLife Talk iza khona manje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.